manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 16/2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
Africa inoramba ichitaura nguva nenguva musine nguva kuti zvirango hazvina kodzero zvirango zvakatemerwa naZimbabwe ngazvidziiswe tinotarisa kuti panenge pakaita gungano rinoita seUS Africa Leaders Summit ngavateerere kutaura kweAfrica
Hurumende inoti inotambira nemufaro kurudziro yasachigaro veAfrican Union uye vari mutungamiri weSenegal vaMacky Sall yekuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica zvibviswe. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti havasi kuzowedzera mari yavakapa kubazi rehutano mubhajeti regore rinouya. Tichatarisawo mutambo wekurwira menduru yebronze kumakwikwi eFIFA World Cup 2022 ari kutambirwa kukata pakati peCroatia neMorocco mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vachigaro veAfrican Union uye vari mutungamiri weSenegal vaMacky Sall nezuro vakakurudzira kubviswa kwezvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica vachiti zvirango izvi zviri kuramba zvichikanganisa vana veZimbabwe. VaSall vakataura izvi kumusangano weUS Africa Summit apo vaitura zvavaiti zvinetswa zvinoda kugadziriswa kuitira kuti kudyidzana kweAmerica neAfrica kubudirire mune ramangwana. Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti hurumende yeZimbabwe inotambira nemufaro kurudziro yavaSall iyi. Musangano uyu wakatanga muWashington DC nechipiri uye mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kukokwa nenyaya yezvirango zvavakatemerwa neAmerica. Asi vainge vakamirirwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava kumusangano uyu. Ngati nzwe hurukuru yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 navamangwana pamusoro penyaya iyi.
Tinoti Africa inoramba ichitaura nguva nenguva musine nguva kuti zvirango hazvina kodzero zvirango zvakatemerwa naZimbabwe ngazvidziiswe tinotarisa kuti panenge pakaita gungano rinoita seUS Africa Leaders Summit ngavateerere kutaura kweAfrica Zimbabwe yakataura SADC ikataura Africa yese yataura kuburikidza nachairman wayo saka kunga kuva kusindimara nemwoyo mukukutu kuti munhu asanzwa zvinenge zvichitaura zvizvarwa zveAfrica zvese
Asika America nedzimwe nyika dziri kuti pane zviga zvinofanira kugadziriswa neZimbabwe kuti zvirango izvi zvibviswe. Sei hurumende yeZimbabwe isiri kugadzirisa zviga izvi?
Hurumende yeZimbabwe nevana veZimbabwe vakapiwa kuzvitonga kuzere gore ra1980. Zvinoreva kuti kuzvitonga kuzere kunoreva kuti hautemerwe chiga noumwe munhu. Hautemerwe zviga neimwe nyika kwaza musi pasi pedzimwe nyika. Muri pakusipa kuzvitonga kuzere. Saka kuna nyika ine kodzero yokutemera Zimbabwe chiga chipi nechipi zvacho tingava chemuhlobo upi kana mutovo upi nokuti tikatarisa chidzokera kumashure mugore ra2008 pane vakaidza kuti zviitwe kubudikidza neUnited Nations zvinova ndo mashandisirwo anoitwa nyaya dzacho kana pasvika pakuti pane nyika yacheyama kupfuura kune dzimwe zvakaenda kuUnited Nations United Nations ikazviramba ikaona kuti hapana kodzero yekuti Zimbabwe iiswe pasi pezvirango zveupfumi asi vakaenderera mberi vachiita Zimbabwe pasi zvirango zveupfumi kunze kweUnited Nations zvinova zviri pamurao wenyika dzepasi rose. Saka nekudaro zvirango izvi hazvisi pamutemo, zvirango izvi ndezveutsinye, zvirango izvi hazvibatsiri. Zimbabwe inoita zvinhu maererano nebumbiro rayo remutemo runonzi Constitution, kwete nezvinotaura dzimwe nyika. Gore rino tikateerera zvaita America seZimbabwe choita zvinoda America, mangwana toteerera zvinoda China, kusora mangwana toteerera zvinoda South Africa, kuti rinotevera toteerera zvinoda kana kuti Russia. Ko isu sezvaro zveZimbabwe chazoita riini zvatinoda?
Vanga vari munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vaniki Mangwana vachitaura naMavhilasi Musanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti havasi kuzowedzera mari yavakapa kubazi rehutano mubhajeti regore rinouya, vachiti mari yavakapa bazi iri inosvika $473 billion yemari yemunyika pamwe neUS $213 million yavanotarisira kubva kumasangano anopa rubatsiro inokwana pane zvese zvinodiwa nebazi iri. Mutori wedu wenhau Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Muzvinafundo Ncube vataura mashoko aya vachipindura nhengo dzeparamende mudare renational assembly nhasi, idzo dzange dzichida kuti bhajeti rehutano riwedzerwe, dzichiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvese munyika.
Tikwanisi kuwedza mari, asi tinofanira kugadzirisa nyaya yekuti vawane mari yavo nekukasika sezvinoita mamwe mapazi akaita serekurima nerekutakurwa kwezvinhu.
Vati mari inowana bazi iri kubva kuhurumende nemasangano anoshanda akazvimirira yakawanda chose, uye vakaona kuti bazi rehutano haritori mari yose kubazi ravo sezvo richinyanya kuda kushanda nemasangano anopa rubatsiro uko rinowana madhora ekuAmerica.
At the same time, we have competition between donor funding.
Pane makwikwi pakushandiswa kwemari yekunzi nemari yemunhu, zvekuti tinoziva kuti pane zvimwe zvirongwa vashandi vebazi iri vanoda kushanda nemasangano anopa rubatsiro nekuti vanenge vachipiwa mari.
Vaenderera mberi vachiti bazi rehutano rinofanira kushanda nesimba kutsvaga mari kubazi ravo, vachiti mapazi akaita serekurima nerekutangirwa kwezvinhu anopedza mari dzese dzaanopiwa mubhajet nekuti anoshanda nesimba. Asi vamwe vakaita semumiriri weMberengwa North vatafana nazvo veZANU PF vaudza muzvinafundo Ncube kuti vanofanira kupa mapazi mari dziri mubhajet nekuti kutadza kuita izvi kuri kudzorera zvinhu kumashure. Mumiriri wemabhuku vaJames Chidakwa veCitizens Coalition for Change vatiwo vaNcube vanofanira kupa bazi rehutano mari yakawanda, vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvese munyika. Muzvinafundo Ncube vaudza nhengo dzeparamende idzi kuti vari kuona kuti zvipatara zvakazvimirira kana kuti maprivate hospitals zviri kuwanda munzvimbo dzese munyika, uye vachaita urongwa hwekuti zvipatara zvehurumende nezvipatara izvi zvishande pamwe. Vatiwo zviri pachena kuti mamwe mapiritsi anotengwa nehurumende kuendeswa muzvipatara zvayo anotsakatika nekukasika achienda kuzvipatara izvi. Mutungamiri wesangano ravana chiremba vanoshanda vakazvimirira Dr. Johannes Marisa vaudza Studio 7 kuti kune uori muzvipatara zvehurumende, uye mapiritsi nemumwe mishonga iri kutorwa muzvipatara izvi ichitengeswa kwakasiyana-siyana.
Saka izvozvi zvinokonzerwa nepoor management iri kuitika mainstitution, kugarisa pazvigaro pevanhu varimo imomo mumahospitals emapublic hospitals.
Hatina kukwanisa kunzwa kubazi rehutano sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Mari yakapiwa kubazi rezveutano ye$473 billion dora yemunyika inoita zvikamu gumi nechimwe zvebhajeti rese re$4.5 trillion iri kutarisirwa kushandiswa nehurumende gore rinouya, uye nhengo dzeparamende dzange dzichida kuti muzvinafundo Ncube vawedzere bhajeti rebazi rehutano iri kusvika pazvikamu gumi nezvishanu sezvinodiwa nechigache Abuja Declaration. Zvichakadai, National Assembly inotarisirwa kupasisa budget ra 2023 nhasi yoriendesa kudare reSenate. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Manguja.
Kanzuru yeHarare yaparura chirongwa chekuti vagari vakwanise kubatsirwa nekanzuru pamwe nekubhadhara mitero padande mutande vachishandisa nharembozha dzavo kana kuti mobile application inonzi Taura Harare. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Guta reHarare rakabatana nesangano recombined Harare Residents Association, CRA, kuumba mobile application iyi, iyo inonzi iri kutarisira kusimudzira mafambisirwo emabasa nekanzuru kana kuti inonzi pachirungu service delivery. Vachitaura apo vanga vachiparura chirongwa chekushandisa umhizha hwenharembozha uhu hwetaura Harare, kanzura veward 7 vaHepmo Gotora, vanova sachigaro wekomiti inoona nezvekuburitswa kwemashoko mukanzuro yeHarare. Vati vanofara zvikuru kana vachikwanisa kurerutsira vagari.
Nangwa cheapplication ichi ndechekubatsira vagari veguta. Vachabatsirika nenzira dzakawanda. Chekutanga, vanhu vachange vagona kubhadhara mitero yavo kuburikidza neapplication iyoyi eti vanogona kubhadhara vakunzvimbo dzavari. Zvechipiri, kana munhu akada kuziva kuti ndiri chikwereti chakakura sei kuguta reHarare, anokwanisa zvakare kubvunza kuti chikwereti changu chakamira sei kuburikidza neapplication iyoyi. Zvekare, kana kana ine information yaangade kana kuti zvaangada kuziva zviri kuitika mukati meguta, akukwanisa zvakare kuwana information.
Vagotora vati izvi zvichabatsirawo kuti kanzuro ikurumidze kugadzirisa matambudziko anenge achisangana nevagari.
Injiniya mumwe nemumwe ngatimbotii ndiwo kumvura paanongowana information kana kuti meseji yekuti kwabvunze kune paipi yatsemuka murodhi yakati, akutoita zvokuti amhanye chipakapaka kuti anogadzirisa nokukurumidza. Zvakuda kuti maresponses edu akukwanisa kuatendwa nekukasika. Information yakusvika kune vanoti maservice providers emukanzuro.
Mukuru wetra vaRuben Akili vatsigirawo vachiti donzo remushandira pamwe uyu nderekusimbisa ukama pakati pevagari nekanzuro yavo pamwe nekuvhura mikana yenhaurirano dzakasununguka.
Nechinangwa chekuona kuti vanhu vakwanisa kuona mukana panyuto dzavo kana kuti zvavanenge vachisangana nazvo maringe nekuwaniswa kwemabasa kana kuti service delivery atinopuwa nekanzuro. Saka naizvozvo mobile app iyi tingati chimwe chinhu chakanyanyoitunzwa ndechekuti painge pasina mikana yekuti vanhu vanokwanisa kunge vachive vanotaura tingati zvichemo zvavo. Saka zvichemo izvi kana kuti tingati atingati maservice delivery reports mobile app yave kupa mukana wekuti vanhu vanokwanisa kunge vachive vanotaura nyunyuto dzavo. Vadzitaura kudaro zvakare vachive vachinove vanopiwa pachinge inonzi reference number yekuziva kuti chinhu chandava ndinotaura kana chandava ndinokomplena ichi charekodwa, uyezi vachikwanisa kudzwa zuru chironda kana kuchitevera kuona kuti zvai.
Vachitaura neStudio 7 vaGift Marimo vanoshanda nekambani yeCodel inova yakagadzira mobile application iyi vati chinangwa chavo ndechekubatsira guta reHarare kuitira kuti vagari vakwanise kuwana zvavanotarisira kukanzuru nenguva uye vari chero kwavari, kusanganisira kuzivisa kanzuru matambudziko anenge avawira kunzvimbo dzavanogara, kuziva kune makirinika ekanzuru, kubhadhara mitero pamwe nekuwana rumwe ruzivo rwakasiyana siyana rune chekuita neguta reHarare.
Isoftware takagadzira kuti batsire City of Harare kuinenza service delivery. So chekutanga inenge tichibatsira maresidence kuti vaone mukana wekubhadhara mabills avo zviri easy. Tinoda kuti tiremove congestion inenge ichiitika kucity hall. Chechipiri chinova chakanyanya kukoshesesa chakaita kuti applications dzakao developa ndechekuti tinoda kuita tinoda kuti tiite service delivery iwedze inake kumaresidence.
Mobile application yeTaura Harare iyi iyo yave kutoshanda pari zvino iri kuwanikwa panharembozha dzinoshandisa software Android, asi paine tarisiro yekuti ichavandudzwa kuti iwanikwe pane dzimwe mhando dzakadai semaiPhone. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America iri kuda kuti chimwe chizvarwa chayo chaive muchiuto chiri ku Australia chidzorwe kumusha mushure mekusungwa nemhosva yekupa zvidzidzo zvekutyaira ndege kumauto eChina. Gweta raDaniel Dugan rati mhosva dzaari kupomerwa dzine chekuita nezvematongerwo enyika uye Australia inofanirwa kuramba chikumbiro chekuti aburitswe munyika iyi. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vakatarisana nekusarudzwa zvakare semutungamiri webato riri kutonga reAfrican National Congress kana kuti ANC kunyange hazvo vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori. Nengo dzeANC dzinodarika zviuru zvina dziri kutarisirwa kuvhota pamusangano wemazuva mashanu webato iri uri kuitirwa pedyo neJohannesburg. Paita ropa rakaipa pakati pevagari vari munzvimbo dzakaganurana nenzvimbo dzinochengeterwa mhuka nevanochengetedza mhuka zvichitevera kufa kwemumwe murume nekurohwa achipomerwa mhosva yekuvhima zvisiri pamutemo. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
VaElvin Gondogoto vakafira kuchipatara chemukaroi mushure mekurohwa zvakaipisisa nevanochengetedza mhuka veAfrica Parks kuSiyakobo masvondo matatu apfuura. Zvinonzi vanhu vana vakaita vaGondogoto vakafira mberi hapana zvavakaitwa izvo zvakapa vamwe vagare hasha dzekunorova vanochengetedza mhuka ava ndokusungwa. Baba vemufi vaRonald Gondogoto vanoti mhuri yavo iri kurwadziwa zvakanyanya vachiti mwana wavo akaurayiwa semhuka asi vakamuuraya havana kusungwa. VaGondogoto vanoti vashandi veAfrica Park vanokoshesa kodzero dzemhuka kudarika kodzero dzevanhu. Mumwe mugari wekuSiyakobo asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo achityira upenyu hwake anoti vanochengetedza mhuka ava vari kushungurudza vagari vari kushanda pasi pechibvumirano chavakaita neZimbabwe National Parks kana kuti Zim Parks munzvimbo yavo sezvo pakutanga zvanga zvisina kudaro.
Pane kakusawirirana kekuti ava vezvemutemo vane pavanoshandisa masimba avo zvakanyanyisa zvisiri mumurau zvokuti vanosvika pakurova. Tinofungidzira kuti vagari venzvimbo nevatungamiri vedu vari munharaunda masabhuku nemadzimambo vanofanira kugara musangano votsiura veAfrican Parks masimba avanoita akanyanyisa kuzosvika pakuzouraya munhu kana kurova munhu zvakaipisisa.
Mumwe akasungwa mushure mekurova vanochengetedza mhuka ava vaSamson Chirera varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti nyaya iyi ichiri kumatare edzimhosva. Mutauri webazi reZim Parks vatinashe Farao vabvuma kuti vaGondogoto vakafa mushure mekusangana nevanochengetedza mhuka vachiti havana kurohwa asi kuti vakanyungura mumvura mushure mekuda kutiza vanochengetedza mhuka.
We can confirm an incident in Matsadona. It was a tragic event.
Tinobvuma kuti pane munhu akafa kuMatsadona. Tine urombo zvikuru asi munhu uyu akazvikanda mumvura mushure mekusangana nevashandi vedu vanochengetedza mhuka.
VaFarao vanoti vamwe vashandi vavo vakarohwa nevagari kunyange vainge vakapakatira pfuti zvavanoti zvinoratidza kuti vashandi vavo vanoda runyararo nevagari. VaFarao vanoti vanokurudzira kuti vagari vabatsirane nevashandi vavo mukuchengetedza mhuka.
But we are encouraging communities.
Tiri kukumbirisa kuti vanhu vemunharaunda vashande pamwe chete nevashandi veParks vasina bongozozo.
Mukuru weCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti makambani ari munyaya dzezvezviwanikwa haachakoshesa upenyu hwevanhu.
Upenyu hwemwana wemuZimbabwe iko zvino hauchakoshi especially tichitarisa mirizhonga irikukonzerwa nemakambani. Vanoita sekuti vane residence rekuita zvavanoda kutyora kodzero dzevanhu, hapana zvavanoitwa. Saka mitemo yacho iri kunyanya ku protect ama company ichisairira ma citizens kumuka
kurova kwevagare vanochengetedza muka kunonzi kuri kuitika kunyamakate kuvagare vari munzvimbo iri pedyo nekariba game reserve ambuya maidei chundu vanoti vari kushungurudzwa nevashandi vekambani yeinternational anti-poaching foundation ava vanonzi vakamborova mumwe murume wechidiki akafa kutanga kwegore rino asi hapana zvavakaitwa
Pana waka niki walikuwa wana pale mwana wakaruwa nuko hotela huko mkomana mudiki wakamubaka mchera huko wakaruwa mkomana mkuru angane mkazi wake akafa
Hatina kukwanisa kutaura neno makamba na anuchengetetza muka aya sezo vakuru vavo vanzi vanogara kunze kwenyika Hatina kuwa na uwandu wevano wakafa nekuda kwekurowa ne vashandi vemakamba na anuchengetetza muka pasi pechibvumirano cheZimpact sezvo vafarawo vati havana uwandu uhu hatinawo kukwanisa kubata mutauri wemapurisa munyika assistant commissioner ponyati kuti tinzwe kuti nyaya dziri kumhangarwa kumapurisa dzekunetsana kwevagari vanochengetedza mhuka dzakawandawo zvakadii uye zvekuti vanhu vari kusungwa vachivhima zviri kunze kwemutemo vakawandawo zvakadii ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Nunura Ijena
Tombotarisa zviri kuitika kumakwikwi eWorld Cup kuKatar. Apo makunda nemakwikwi emutambo wenhabvu wepasi rose weFIFA World Cup 2022 ave kusvika kwamvura yacheka makumbo kwakare kuKatar, Morocco iyo yakasimudza mureza weAfrica mushure mekuve nyika yekutanga kubva kuAfrica kupinda masemifinal yemakwikwi aya iri kusangana mangwana neCroatia vachirwira menduru yebronze. Finali iri konesvondo pakati peArgentina neFrance iyo yakatora mukombe uyu muna 2018. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muongorori wemutambo wenhabvu vari zvakare murayiridzi wenhabvu vaJohn Masia.
Makwikwi achange aripo pakati peMorocco neCroatia mangwana achange ari makwikwi akasimba nekuti timu mbiri idzi dzine nhoroondo yekutamba mutambo zvakasimba mukatarira Croatia yakatombodhonza kubva kuWorld Cup yakapfuura iyo ikazohiwa zvayo papa mafinal spekpesira neFrance asi itimu yakasimba zvikuru ine vatambi vatingati vane experience yakawanda mukatarira vana Modric vachikontrola midfield vana Perisic vachikontrola kwetinoti kuattack kumberi kuleft side nedefense yavo na Lovren
Ko kuMorocco uku wa Masia.
Morocco mukatara yakarongwa zvakanaka chaizvo. Ine vatambi vanogona kutamba. Taraimone goalkeeper wao Bono haunobata. Vana Ziyech vana Hakimi. Saka tingati mutambo uyu mutambo unenge wakaoma unotoda vanoshandisa pfungwa kuti vangadya imwe timu sei. Asi ndona zvangu Morocco ichibudirira pamutambo uyu.
Iko kusvika kweMorocco pakuti inge ichirwira menduru yebronze zvakakosha zvakadii kuAfrica.
Kupinda kweMorocco mumasemifinals uyezve nepava kutambira kuti vagone kuwina kana bronze. Zvakakosha zvikuru pamusoro penhabvu yemuAfrica. Mukatara Africa ine vatambi vepamusoro. Asi nekuda kwekuti Africa inotarisirwa pasi, vatambi vemuAfrica havambonyanyi kusimudzirwa nekuti hapanawo timu yeAfrica yanga yambosvika kumberi mberi uko kana tichitarisa makwikwi eWorld Cup. Saka Morocco yaita chinhu chinosimudzira nyaya yebhora muAfrica uye kusimudzira vatambi vemuAfrica zvokuti tinogona kuona kuti pamberi apa vaya vatinoti marecruiters vanotora vatambi vachivaendisa kumatimu mahombe kunana Europe nekumwe uko tinoona sekuti vachatanga kutarira Africa kuti uku ndo kune vatambi saka zvinosimudza nhabvu chaizvo muAfrica.
Vanga vari muongorori wemutambo wenhabvu uye vari murayiridzi wenhabvu vaJohn Masia vari parunhare muWest Virginia muno muAmerica neStudio 7.
Wiki Waza, Waza, Friday, my my darling. What a Friday, I'm 7 to 14.
Muchirongwa chedu chemagitara chesondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki Pastor Man Crusader Marura anobva kuChipinge. Ngatinzwe nhoronde upenyu hwake mune zvemagitare muhurukuro yaita naivan Zininga we Studio 7.
Vangade kukubata ayo wana ikupi.
Vanonga vashida ubata Pastor Man, wano ndibata pa namba zoti 077-60-47-674. Zime namba zwanu kwanza ndibata nazo, the net one zimeta 071-911-3709. Wano ndibata pa YouTube channel, pa Facebook, pa Twitter, wano ndibata. Vavangu nyora watu Pastor Man, wano vavandu bata. That tenda wa Samari Vesu Jesuwe, nangu bata Pastor Man.
Kamuno tindoka kupisa kakamunga adikubuda na kumudariro ndeka. Kapi timbo kati chwa
Kasungu karikubuda mtwa 19 abu Kasungu kakaunguru wakani unyanzi kakanzu uja kwa nidoro kakafa gawanu kwa Christmas diyo latest ya Pastor Man Sungu do Sungu itange ichi nge ichi jambi wapa Xmas chinenge tine show patanganda do patinenge pa ine show yedu mtwa 25 Kwa 25 December, tope inunga hiri ipapo, nende taka wanda maatisi agati wandei. Na wanade, ajaza, yego sita iri tamba, nda tanga kujamba, nda tinda imura, manda kazi imura, mtozi kwerera, kuchinduru darwabera, mtozi kwerera, kuchinduru darwabera.
Why did you think this is a warning?
Manzwa kubwa kuna First Amendment Crusader Marura pa urukuru yaita na Evans Zinga wa Studio 7. Musakangano wachirongwa chedu che live talk na 8 PM nasi apo tiri kukurukura pamusoro pemusangano uchangopetwa muno mu Washington DC we US Africa Summit. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende inoti inotambira nemufaro kurudziro yatsvagaro yeAfrican Union uye vari mutungamiri veSenegal vaMake Sall yekuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica zvibviswe. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti havasi kuzowedzera mari yavakapa kubudget rehutano regore rinouya. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Gifts Dube.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngomgela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 16 Mpalakazi 2022 ngoGifts Dube. Endaba zethu lamhlanje.
Lokhu kutshengisa amandla lobucoco bepolicy ye government ukuthi hayi sifuna ukuringeja lokuyingeja nama countries afuna ukusebenza ngathi.
Kugqitshwe izolo umhlangano we US Africa Leaders Summit e Washington DC kule yinye inkokheli yezwekazi le Africa elakho ukuphindela ekhaya isamba sicwele uncedo lwemali.
Let's just work on disbursement so that the ministry can also receive funds as fast as other ministries such as agriculture, transportation, office of the president, cabinet and so forth.
Umphathi ntambo wezemali uSiphukamfundo Mthuli Ncube uthi akasoze ngizelele imali iyabelwe ugatsha lwezempila kahle kubudget yomnyaka ozayo. Uhlelo Woza Friday kuliviki leqembu elicula umdumo werumba elibizwa ngokuthi Private Boys. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Ugqitshwe izolo umhlangano we-US Africa Leaders Summit eWashington DC kule yinye inkokheli yezwekazi le-Africa elakho ukuphindela ekhaya isamba sigcwele uncedo lwemali emangalisayo kulandela umhlangano lo. Kulamanye amazwe anjengele Zimbabwe ongaziwa ukuba azatholani. Ingakabuyeli ekhaya inkokheli yezwekazi le-Africa, umgcinisihlalo womanyano we-African Union umongameli Macky Sall wakwele Senegal ucele umongameli Joseph Biden ukuba esule izijezo zenotho ezethiswa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. UBiden utshele inkokheli yezwekazi le-Africa emaphethelweni omhlangano lo ukuba uza kwethekelela izwekazi leli ngomnyaka ozayo njalo uza kwethulela amazwe atshiyeneyo imali yokuqhuba inhlelo ezinengi. Lolu kuza kuba lukuhambo lwakhe lwakuqala kuzwekazi le-Africa selokhu wangena esikhundleni sikamongameli. Kukhangelwe ukuba elemelika lizanika amazwe aqhuba ukhetho izigidi ezilikhulu lamathumi ayisithupha lanhlanu zamadola US$165 million. Imali le ngeyokuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. UBiden uthi izwekazi le-Africa kumele lincediswe ngelemelika ukuze amazwe wonke athuthuke ngemfanelo.
We want to work with you on these issues that matter most to our people's lives, and we're looking to increase our collaboration in every area, from rural communities to urban centers to cyberspace to outer space. In addition to our investments, we're also committed to helping African countries assess the financing you need the financing you need to build sustainable and inclusive economies.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukahulumende wakwelemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe.
As you've heard, we're putting considerable new resources toward advancing our shared priorities. $55 billion over the next 3 years alone.
Umongameli Macky Sall, ongumgcinisihlalo we-African Union, ucele uBiden ukuba esule izijeziso zenotho ezetheswa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe.
Africa calls for the lifting of sanctions which continue to affect the Zimbabwean people. Zimbabwe has been sanctioned since Mugabe's time, and I think it's time to lift these sanctions.
Umnumzana Munashe Mtutsa, okubandla leZANU-PF uthi uSall uyishaye ekhaleni.
Sibone iZimbabwe inxoshwa okokuqala ngemva kweminyaka eminingi. Lokhu asikho ukuthi kungaba kube kuphambaniseka, kodwa lokhu kutshengisa amandla lobucoco bepolicy yegovernment yokuthi hhayi sifuna ukuringeja lokuyingeja lama-countries afuna ukusebenza lakhe. I-America sinanzelele njalo ukuthi iZimbabwe silokhu isebenzelana labo-China, labo-Russia, lamanye amazwe afuna njengabo-India, labo-Brazil. So layo inxa yokuthi yesaba ukuhlalela emuva isihlisi phazima igijigijima ukuthi layo ingenise abantu babo ukuthi layo bekwanise ukusebenza leZimbabwe. Kodwa thina nxa sokukhangele lokho sithi hhayi yinto nje ezikhona nje emhlabeni, iZimbabwe yona njengelizwe lese-Afrika lokhu siqhubekela phambili ngesiqokoqela sokusebenzela abantu abansundu.
Kodwa umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, uthi uSall labanye bakhe babanjwa amehlo ngumnangagwa.
Okubalulekileyo ukuthi izwekazi le-Afrika lo mhlaba wonke jikelele akunanzelele ukuthi izikhiwi ezikhokhela ilizwe laseZimbabwe ngabantu abasebenzisa what is called ngesilungu i-deception. Sebe bayenelisile ukudeceive wonke umuntu, especially bonke abasezwekazi le-Africa, including u-AU chairperson yena uMacky Sall. Badeceive lo Cyril Ramaphosa wase-South Africa. Wonke umuntu ucabanga ukuthi abakhokhela iZimbabwe yibo abakhuluma iqiniso ukwedlula abantu baseZimbabwe. Umsebenzi wethu mina lawe Gibbs ukuthi sikhulumele abantu baseZimbabwe abancindezelwa ngu-Emmerson Mnangagwa leZANU-PF. Kubalulekile kakhulu ukuthi sibe yizikhulumeli, sikhulume iqiniso, laziwe izwekazi lonke le-Afrika nomhlaba wonke jikelele.
Akwaziwa ukuba umhlangano omunye ofanayo uzakwenziwa nini, kodwa baningi abantu abakhangelele ukuthi uzaqhutshwa ngemfanelo, njalo elemelika lizancedisa kakhulu izwekazi le-Afrika. Umphathintambo wezemali uSamfundo Mthuli Ncube uthi akasoze engezelele imali eyabelwe ugatsha lwezempilakahle kubhajethi yomnyaka ozayo ngoba izigidi eziphose zifike amakhulu amahlanu amadola 474 million Zimbabwe dollars, naleyo ekhangelelwe ukuvela kwamanye amazwe ngenhlanganiso eziphathisayo izigidi eziphezu kwamakhulu amabili zamadola emelika 213 million dollars iyanele ukuba iqhube umsebenzi walolugatsha. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu Ncube ukutsho kulokukhalaza kwabameli bezigaba edale lephalamende befuna angezelele kuleyo ayabela ugatsha lwezempilakahle ukuze ifinyelele kweyabethwa isivumelwano esenziwa ngamazwe awezwekazi le-Afrika ese-Abuja Declaration ukuthi kumele ingabi phansi kwesilinganiso esilitshumi lanhlanu 15% imali etholiswa ingatsha zempilakahle.
Let's just work on disbursement so that the ministry can also receive funds.
Ngasenzeni umsebenzi wokwaba leyo mali ukuze abogatsha lolu bayithole labo ngesiphangiphangi njengokwenzakele kwezokulima, kwezokuhambisa kanye logatsha olwefisi kamongameli lezinye.
Abenhlanganiso ezisebenzisana lozulu ezigoqela eZimbabwe Democracy Institute lezinye bahlezi bekhala ngokuba ncane kwemali eyabelwa ugatsha lwezempilakahle. UNkosazana Patience Sibanda wenhlanganiso eye-ZDI ulandisa kabanzi ngalokho.
Amanesi lamadokotela abala othi benganceda njani abantu kunokuthi abantu behambe besiyasila, bahamba besiyabhubha. ngoba iMinistry of Health ayiphiwa imali eyenelisayo ukuthi idinge oyikwaniseli lokhu izidingeko zabo.
Kwagcizelelwa ngumnumzana Victor Dube, isakhamuzi saseHarare.
Nakathi isibhedlela kazila lutho, even impahla zokusebenzisa isibhedlela sesidura kathesi ngoba uhulumende kalasandla esingenisa khonapho. Imikhuhlane yethu siminingi kakhulu elizweni. EZimbabwe baqakathekisa ezamabutho lezi ezokulwa ezempi. Ngayo ukuthi imali leyo abayinika ku-defense iya ku-health uncalled zingaba lodubo ezibhedlela.
Umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kwaZulu ngokwesisekelo sombuso eye hashtag this constitution, uNkosazana Abigail Mupambi, uthi okumqoka yikulungisisa isimo elizweni, kulungiswe impahla, ilizwe lithole imali ukuze isikhwama selizwe sihlale sile mali.
Sithi ma sikhuluma njalo sikhankasele ukuthi ngalo nalo uthini nifuna lokhu, sinanzelele ukuthi esiphaleni ikhona leyo mali, singasisalwela umvundla osegangeni esimchabangelayo ukuthi mhlawumbe sizombamba kumbe umakhelwane engabamba khona ezonika leyiphisi. So kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi njengelizwe sifake amakhanda ndawonye silungiseni esingathi ngama-key enablers.
Lokho okokuthembela ukuthola usizo oluvela kwamanye amazwe njengalokho osekuchiwo nguNcube, uNkosazana Mpambi uthi akusebenzi. Kusenjalo abedale lephalamende ele-National Assembly bakhangelelwe ukwamukela lolu hlelo lokuhlelwa kwemali kungatsha zikahulumende ekhangelelwe ukusetshenziswa ngomnyaka ozayo i-2023 National Budget kungekho nguquko ezokwenziwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Inhlanganiso elwisana lemililo eNgilandi e-Operation Florence namhla iphe isipho sezimota zokucima umlilo ezintathu lokunye onceda kulo msebenzi kukansili yedolobho lakoBulawayo, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Iningi labakade besemcimbini okwamukela izimota lenye impahla yokucisha umlilo baveze injabulo enkulu lokubonga i-Operation Florian ngesipho esikhulu kangaka. Umqondisi we-Operation Florian engumbalisi njalo wabafundela ukucima umlilo eNgilandi, umnumzana Shepherd Ndlovu, uchaze kabanzi ngesipho sabo kukhansili lemfundiso abayiphe uBulawayo lamanye amadolobho.
Sibuye lapha sizotraina ama-firefighters for 2 weeks. Sitraina ama-courses achiyeneyo, course skills for firefighters, sizabatraina Eastern Command for fire investigation. Sizabadonethela ama-fire engine angu-3. The equipment is used by firefighters when they are fighting the fires, and the protector so that they can fight fire safe.
WakoBulawayo uCouncillor Solomon Mgunu uthi isipho salamuhla sengeze kwezilitshumi izimota abalazo.
Ukusithokozisa kakhulu ukuthi isipho lesi wakathesi sasibuya ngakuphela kobulawayo, sibuye kumadolobho angomakhelwane bethu ngoba besithwala nzima ukuyabancedisa bengaba lo mlilo kubo Victoria Falls, Gwanda, Wanke, Zishabane, Mashingo. Besithwala nzima njengoba umakhelwane okwamanje sebezakwanisa ukuthi bazimele la nxa bengaba nengozi yomlilo.
Ukhansila kaWard 19 uNkosikazi Sikhululekile Moyo uthi imali ye-devolution fund sekumele ingasathengi izimota zokucima umlilo kodwa ezilithanga ezifunwa lidolobho ngamehlo abomvu.
Siyabonga kakhulu, njalo yikho sasikhuluma sitshela uminister ukuthi thina i-devolution funds zethu sifisa zisetshenziswe kokunye nothi ama-fire engines ngoba siyawathola, silabo ubudlelwane obuhle labangane bethu. Nanku sebesithathela amathathu imali leyo abayisebenzisayo ngale nge-devolution funds besiyathenga okunye okunjengeyellow equipment.
U-acting director u-administration services ku-council ye-Plumtree umnumzana Redeemer Moyo ongene umhlangano walamuhla uthi sebedale ubudlelwano obuhle lecouncil yakobulawayo le-Operation Florian njalo abanamitshina eyeneleyo yokucima umlilo.
Okwakathi esihlangana lakho kakhulu ngokokushotakala kwe-equipment ye-fire yokuthi abantu abaningi akade be-drafted into the fire services they are not as much trained.
Inhlanganiso ye-Operation Florian isiphe eleZimbabwe izimota zokucima umlilo ezingamachumi amane lanye 41 kuthi aphose afike angamachumi amabili 17 aphiwa iCouncil yakobulawayo lamanye amadolobho kuhlanganisa lezinye impahla zokucima umlilo. Ngimele umsakazo weStudio 7 yakobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla elibusayo kwele-South Africa ele-African National Congress libikwa lisebuzimeni obukhulu ngengxabano lokudoniselana okuqhubekela phambili kunkokheli yebandla leli. Izolo abenhlanganiso yowake waba ngumongameli walelo lizwe e-Jacob Zuma Foundation yethule umbiko enkundleni yokuxhumana e-Twitter othi uZuma usemangalele umongameli Cyril Ramaphosa emthethwandaba ngamacala okuthiwa waphatheka kiwo ngesikhathi esesukile kuthiwa waphatheka kiyo abagoqela igqwetha u-Advocate Downer. UDowner laye wamangalelwa nguJacob Zuma emethesa icala lokukhipha ingwalo zakhe zokwelathwa ngceke ngesikhathi lapho uZuma ayesetheswa icala lokwenza izivumelwano sezikhali esasingekho emthethweni. UDowner yena wayengumtshutshisi kumacala ayesetheswa uZuma. Ngomthetho wakwele South Africa noma yisiphi isizalwane sakulelo lizwe silelungelo lokumangalela ukutshutshiswa kwangasese kwalowo esimcabangela ukuba kulecala okumele aliphendule phambi komthethwandaba. Incwadi le ithi uRamaphosa kumele amiswe phambi komthethwandaba waphezulu weJohannesburg High Court mhlaka 19 kuzibandlela 2023. Wonke lokhu kwenzakala ngesikhathi sokuqala umhlangano omkhulu weCongress we-African National Congress namhla eJohannesburg. Ocubungula ezimbusazwe uMnumzana Msongelwa Ndlovu usipha umbono wakhe ngodaba lolu.
Ibandla le-ANC lisebunzimeni obukhulu. Ubunzima bakhona kuyikuxabana kwamalunga engathi labo abalwela inkululeko ye-South Africa kwesandleni esisodwa labanye ababesekhaya. So kulalaba abathiwa ngama-exiles ngesilungu, lalaba abathiwa ngama-inviles ngesilungu, labo abagoqela bona oRamaphosa labanye. Abama-exiles bahlanganisa obaba uZuma labanye. Impi yakhona isidabula ukhongolose ngaphakathi. Ubaba uRamaphosa uthe thatha umbuso we-ANC badala isinqumo sokuthi umuntu engake abotshiswe even engakatholakala kulecala kumele ayeke isihlalo whether ngesephathi or ngesikahulumende kuze kuqedwe udaba lwakhe. Lokho kwase ku-affect abaningi aba-includa uZweli Mkhize labanye nje abaningi lo e-Secretary General u-S. Magashule. Bonke labo bakhitshwa ezihlalweni zabo ngesinqumo kumbe ngumthetho owafakwa ngoRamaphosa.
UZuma umangalela uMnumzana Ramaphosa ngecala lephalaphala yini kumbe kulokunye esingakwaziyo?
Ubaba uZuma akabophisi uRamaphosa ngodaba lwephalaphala olokuthi ngisa kwenyathi cha or okwemali yatholakala phansi kwempede cha. Ubophisa uRamaphosa ngolunye udaba athi khona yena wehluleka ukubamba umsebenzi ngendlela efanele. Kodwa ke ungananzelela ubaba uZuma uthi nxa kuyukuthi wena subetheswe icala ayenze yena uZuma wenze into ethiwa i-criminal private prosecution akahambanga through i-NPA kumbe amaphoyisa uyenze ethiwa i-private prosecution.
Leyo criminal private prosecution ungasichazisela ukubana yenziwa njani njalo ukubana yinto esemthethweni yini kwele South Africa?
Kwele South Africa uyavunyelwa ukuthi nxa amapolisa engawuthathanga umthetho abopha umuntu olecala, umuntu nje uyakhona ukuhamba ayebophisa through private prosecution. So ubaba uZuma senze lokho uselindele ukuthi ubaba uRamaphosa enze akwenzisa abanye oZweli Mkhize labo esimahashu. Kodwa eqinisweni zindaba zokulwa ama-factions awe-ANC.
UMnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu besixoxa laye ese-Johannesburg. Ye, sike sizwe khona manje udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Ele Melika seliveze ukukhathazeka kakhulu ngokubotshwa komkhokheli wezisebenzi kwele Cambodia kwisikhatshana esedluleyo. Unkosikazi Chim Sitha, okhokhela izisebenzi ekhasino ethiwa Naga World esedolobheni leNom Penh, wabotshwa mhlaka 26 kuLwezi evela phatheka kungqungquthela enkulu eyamazwe ngamazwe eyayisedolobheni leMelbourne kwele Australia. Esipha umbiko esanda kubotshwa, usomlomo wogatsha lweState Department uMnumzana Ned Price wathi sikhuthaza iziphathamandla zakwele Cambodia ukuba zikhulule uChim Sitha njalo zekele umkhuba wazo wokutshutshisa inkokheli zamaqembu ezisebenzi bona beqhuba ilungelo labo lenkululeko yokuzihlanganisa lokuqhuba imihlangano ngokuthula, bacithele amacala abawethesayo, basebenzele ukuxoxisana labo ukubana kutholakale izixakululo ezakhayo kungxabano zabo. UChim Sitha waqala ukubotshwa ngenyanga kaZibandlela 2022 ngemuva kokukhokhela amalunga eqembu lakhe kumbuthano wokutshengisela omkhulu befuna ukuba kubuyiselwe abanye bezisebenzi zeNaga World ababesithi zazixotshiwe emsebenzini ngokungafanelanga. Kubikwa iziphathamandla zasebenzisa udlame ukucindezela ukutshengisela okulokuthula okugoqela ukusunduzwa lokutshaywa kwabatshengiseli laba ngesikhathi betshengisela mhlaka 27 kaNhlangula lamhlaka 11 kuNcwabakazi. Kubikwa iziphathamandla zisebenzisa imithetho yezempilakahle kaZulu ukuhlakaza ukutshengisela ngokubamba ngamandla lezi zitshengiseli bezigadisa amabhasi zisiyavalelwa endaweni lapho okugcinwa khona abacatshangelwa ukuba balomkhuhlane abangawuthelela abanye ukuthi balale khona. Uhulumende wele Cambodia wathi lokhu kutshengisela akukho emthethweni. Wethesa uChim Sitha icala lokugqugquzela ukuphaza amisa ukuhleleka komphakathi. Umbiko wogatsha lweState Department osanda kwethulwa uthi leli cala aletheswayo kalicacanga njalo livame ukusetshenziswa ngenjongo yokucindezela lokujezisa inkulumo yezombusazwe yokuthula kanye lokuphikisa. UChim Sitha wakhululwa ngesibambiso sebail ngenyanga kaMbimbitho. Uhulumende wele Cambodia uthi wazobotshwa njalo ngoba ephule imikhawulo ayayiphiwe kusibambiso sebail ngokuphuma ngaphandle kwelizwe. Kodwa yena lamagqwetha akhe bathi wayengazange aphiwe leyo mikhawulo. Siqhubekela phambili sisithi kuhulumende wele Cambodia kutsho osomlomo uPrice kagcine izibopho lezithembiso njalo alamule isinqumo phakathi kwenkampani yeNaga World lenhlanganiso yezisebenzi emela lezo zisebenzi ezaxotshwayo. Njengezizalwane zamanye amazwe jikelele, izizalwane zakwele Cambodia kufanele ziphiwe amalungelo azo oluntu zingelakwesaba ukuphindiselela lokuncindezela kukahulumende.
Belilalele udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi uphokile.
Uhlelo Was a Friday kuliviki leqembu elicula umdumo weRumba elibizwa ngokuthi Private Boys lona eselethule idlalaje elitsha. Untungameli Nkomo usethulela lolu daba.
Very good.
iqembo licula likwele South Africa. Nansi isikhulumeli salo uSifasi Ngqondo Ncube.
Sanibona sanibonani kuzo zonke indawo. Khamba laphana noTaf Money nginomnyama yathi. Kusasa yibo njalo abafana beprivate boys abafana abaqhamuka esigabeni sasedugu. Namhlanje size nealbum lethu lesi-5 elithi lona i-backup yempilo. Ungawo sesinama-albhamu angu-5 from 2016.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezivalisa ethi ukangaziwe back to sithandwa sami backup Dukwe Development ilahleka intaba kanye lethi Friday. Abangathanda ukuthenga idlalade lenu Ncube balithola njani?
Ngathinta kulezi namba ethi +27 61 065 6149 +27 61 065 6149 kulapho ko ongasithinta khona ukwazi ukuxhumana nathi uthola yonke information.
Yiwapha amazwi owachiyela abalandeli?
Asilitho ngaphandle kwabo, besicela njengathi ngasisapota besinikezele ayi support enkulu ezasenza nathi sikhule siye phambili singapheleli lapho, sizoqhubeka njalo sibajabulisa ngengoma. Siyabonga, very good.
Uphuma ke enkundleni uSifasi Ngqondo Ncube leqembu lakhe le Private Boys ngale.
Bye.
Ulalito kulamhlanje sikhangela umhlangano omkhulu weMelika lenkokheli yamazwe azukazi e-Africa we-US Africa Leaders Summit ogqitshwe izolo eWashington DC. Singayihlukani isihlobo kodwa sikhangele ezindaba ebezikhokhela namhlanje. Ugqitshwe izolo umhlangano we-US Africa Leaders Summit eWashington DC kule yinye inkokheli yezwekazi le-Africa elakho ukuphindela ekhaya isamba sigcwele uncedo lwemali. Umphathintambo wezemali usicamfundo Mthuli Ncube uthi asuze engezelele imali iyabelwe ugatsha lwezempilakahle kubhajet yomnyaka ozayo. Kule viki kuwoza Friday besilwesiqembu elicula umdumo werumba elibizwa ngokuthi Private Boys. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo ngenjabulo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.